Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 3, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo yeby-election kuBulilima yafamba zvakanaka, sangano rezesini richitiwo ragutsikana negadziriro yaitwa neZEC. Bazi rezvemari rinorambidza mapazi ehurumende pamwe nemakanzuru kubhadharisa mitero madhora ekuAmerica, richiti kuita izvi kuri kunze kwemutemo. Kanzuri yechitungwiza yozivisa nezvedenda regwirikwiti mudhorobha iri. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inotungamira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo dzemakanzuru mawadhi anoti 1, 14 ne16 kuBulilima dzatanga zvakanaka uye nzvimbo dzose dzekuvhotera dzavhurwa nenguva yakatarwa ya7 dzemangwanani. Ongororo yaburitswawo nguva dzemasikati nesangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI, iro riri kuongorora mafambiro ari kuita sarudzo idzi, inoti sangano iri riri kugutsikana negadziriro yeZEC pamwe nekuvhura nenguva kwaitwa nzvimbo dzekuvhotera. ZESNI inotiwo yaona kuti zvikwanisiro zvose zvinodiwa pakuvhota zvanga zvaiva panzvimbo dzekuvhotera nguva dzose. Inotiwo kusvika panguva dzemasikati vanhu 40 vanga vabatsirwa kuvhota munzvimbo 3 dziri kuvhoterwa, 30 nemumwe wevanhu ava vari vasingaoni. Sangano iri rinotiwo vanhu vashoma ndo vabuda kunovhota musarudzo idzi. Mapato anoti ZANU-PF, Citizens Coalition for Change neZAPU ndo anga aine nhengo dzakwikwidzana musarudzo idzi. Bazi rezvemukati menyika muSouth Africa nezuro rakawedzera nemwedzi mitanhatu nguva yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permits akasvika kumagumo zvigadzirise rugaro rwazvo munyika iyi. Mwedzi mitanhatu iyi inobvira musi wa31 zvita wegore rino kusvika musi wa30 Chikumi 2023. Magwaro eZimbabwe Exemption Permits akaguma kushanda muna zvita 2021, asi hurumende yeSouth Africa yakapa zvizvarwa zveZimbabwe gore rimwe chete kuti zvinyorere mamwe mavhiza anozvibvumidza kugara munyika iyi zviri pamutemo kusvika musi wa31 zvita wegore rino. Mukuziya nezvedanho iri tabata sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusi Muzisi Vanda kuti tinzwe kuti vakatambira sei danho iri.
Aiwa, iyi danho ratinotambira nekufara zvikuru chaizvo, nokuti tinoziva zvakare kuti nyaya iri kuenda court musi wa5 na6 na7 October. Saka tiri kufunga kuti izvi zvichapa nguva yakakwana kuti tinge tanzwa takuziva kuti court inenge yati chii. Hongu kufara nekuti tinoziva kuti vanhu vanozowana nguva yekugadzirisa mari dzavo kana zvichinge zvatadza kuti zvienderere mberi vachiextenda zvakare kana kuti vachipa mamwe mapemits.
Chii chamungafunga kuti chasvitsa kuti South Africa itore danho irori?
Tinofunga kuti hurumende yeSouth Africa yatora danho iri nekuti vagara nayo advisory committee yavo ndofunga yavaudza vega, varatidza kuti nyaya yavo inenge isiri kuzofamba zvakanaka. Saka vadzokera vakagara pasi vakaya vari kuedza kuti vanyatsogadzirisa nyaya yavo kuitira kuti kana yakuenda nekumatare uko igosvika ichinzwika kuti aiwa tawedzera nguva nekuti tinoona kuti toda kuti vape vanhu nguva yakakwana yekuti vagadzirise mapepa avo. Saka ndofunga kuti iyi inzira yekuda kunyatsoti vasimbisisewo nyaya yavo kumatare kuitira kuti zvisavanyore kuti matare avaone vane mhosva.
Tichitarisa iyo mwedzi mitanhatu yawedzerwa nayo, inguva yamungati inokwanira here vana vezimbabwe kuti vange vachigadzirisa magwaro avo?
Nemaonero edu tiri kufunga kuti 6 months idzi ndedzekuda kuwedzera nguva yavo yekuti vape manotices akati kwanei uye vateverere kuti vagadzirise zvinhu zvinova zvakashoropodzwa mumapepa ari kumatare. Saka haizi nyaya nemaonero edu yekuti vari kuda kuti vana vezimbabwe vagone kugadzirisa, nekuti vanoziva kuti chero vakagadzirisa sei havagoni kuti vagadzirirwe vawini, nokuti havana zvinodikanwa kuti vavewane mapemiti aya. Ndo zvakaitwa kuti pekutanga vapiwe maexemption permit ma2009 nekuti vanga vasina zvinovaita kuti vawane mapemiti kana vasina kubatsirwa nehurumende. Ndosaka tichiti chero vakawedzera nerimwe gore hapana zvazvinobatsira.
Avanga vari sachigaro weAfrican Diaspora Forum Dr. Vusimuzi Siwanda vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. Tabatawo nhengo yeZANU-PF vachimirira Gutu South muparamende, uye vari mukokeri wenhengo dzeZANU-PF muparamende vapupurai Togarepi, avo vakasanganawo nezvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro akaguma kushanda muSouth Africa svondo rapera, kuti tinzwewo kuti vanotambira sei danho iri.
Zvinhu zvinotambirika zvikuru, uye zvinopa zvizvarwa zvedu zvinoshanda muSouth Africa zvanga zvina magwaro avanga vanyorerana nehurumende yeSouth Africa kuti vashandire imomo mukana wakanaka chaizvo kuti vanokwanisa kugadzirisa mapepa avo okuti vagare vachishandira mhuri dzavo pasina kuonekwa vari vanhu vanopara mhosva nougari hwavo muSouth Africa. Saka ndinotambira nomwoyo wese kuti dei zvati nguva yacho iyoyo yavapiwa vawane mukana kuti vaite mapepa avo akwane kuti vagoshanda vasingapari mhosva mukugara kwavo muSouth Africa.
Zvii zvamungakurudzirawo vana veZimbabwe kuti vaite ivo vapiwa mukana iwoyo panguva iyoyi yemwedzi mitanhatu yavapiwa?
Ndinokurudzira zvikuru vana veZimbabwe tose tinenge tiri muSouth Africa tichishandira mhuri dzedu, mukana watapuwa wakanaka zvikuru kuti tiwedzere kugara kwedu muSouth Africa nemwedzi mitanhatu. Asi chakanyanya kukosha ndechokuti timanyidzane tose tina mapepa, tinde tinomagadzirisa, tiwedzere kana tichida kuwedzera, kana tisingadi kuwedzera tichida kuuya kuZimbabwe. Inguva yakanaka zvikuru yatinounganidza zvose zvatakaita nezvatakawana muSouth Africa tichidzoka kumusha. Asi vanoda kushanda muSouth Africa ngatigadzirise mapepa edu. Vaya vamwe vakagara muSouth Africa vasina mapepa, ii ndinokurudzirai kuti mukana iwoyo watapiwa iwoyo nemwedzi mutanhatu ngatiendei kumusha.
Vanga vari nhengo yeZANU-PF vachimirira Gutu South muparamende, uye vari mukokeri wenhengo dzeZANU-PF muparamende vapupurai Togarepi vari parunhare neStudio 7. Kanzuro yeChitungwiza yazivisa nezvedenda regwirikwiti munzvimbo iyi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, mutauriri wekanzuru iValove Momeya vati vabata chirwere ichi munzvimbo yavo.
Tiri kuti isu sebasi tinoona nezveutano kukanzuro yeChitungwiza toda kuzivisa veruzhinji kuti pane makesis aziviswa maringe nechirwere chegwirikwiti muChitungwiza. Gwirikwiti chirwere chakaonekwa chipechina pazvirwere zvinoti zvinouraya vana vane makore ari pasi pemakore mashanu.
Vameya vati parizvino vanhu 12 ndovawanikwa vaine denda iri uyewo vachiri kuongorora vamwe vari kufungidzirwa kuti vangangova neutachiona hwegwirikwiti uhu. Vameya vati sekanzuru vari kukurudzira veruzhinji vane vana vadiki kuti vabayiwe nhomba muchirongwa chehurumende chekubaya nhomba senzira yekudzivirira chirwere ichi.
Zvatikutarisa vagari kuti vange vachiita kuti vange vachienda kuzvipatara kana makliniki ari munzvimbo dzakavakomberedza kana vachinge vaona zviratidzo zvinosanganisira kupisa miri, kuyerera dziwa, kukosora nekuita nekuva nemaziso anenge akatsvuka achibuda tumisodzi, uyezve kana vachinge vaona mwana ainge aita tumapundu neyatinoti rashi iya. Saka tiri kukurudzira kuti vana vane makore vane mwedzi inoti michanhatu kusvika pamakumi mashanu nepfumbamwe kuti vange vachienda kunobayiwa mukati menzvimbo dzemakiriniki kana kuti vanenge vachifamba vanhu venyu vanenge vachibaya vana.
Nyanzvi mune zveutano uye vakambove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti nekuvhurwa kwezvikoro svondo rinouya pave nenjodzi huru yekuti chirwere ichi chinogona kupararira nekukasika. Dr. Madzorera vatiwo havaoni zvakanaka kurega kuvhura zvikoro vachiti chakakosha ndechekuti vana vadiki kusvika pamakore mashanu vabayiwe nhomba.
Gurukota rinonetsa nokuti chirwere chevana vadiki uyezve chinospreda, chokunospreda very fast pavana vadiki vava kunyanya vaenda kuchikoro. Asi hatingamise vana kuenda kuchikoro nemhaka yekuti paita outbreak yegwirikwiti. Kurudziro yedu ndeyekuti vana ngavabayiwe nhomba. Ndakaona hurumende ichitova kuda kuita zvokubaya vana vese vari between 6 months and 5 years vada kubaya nhomba. Ngazviitwe izvozvo chimbi chimbi, ende vachiuya kuzvikoro ngavabayiwe. Chero vakambobayiwa ngavabayiwe futi, ndo bhisi yacho. Tikadero tinokwanisa kuchikontena, hapana imwe nzira yekukontena gwirikwiti kunze kwokubaya vana. Hatingamudza kuti musatambe, sanotamba kwanhingi, usaende kuchikoro, hazvishande. Nhomba ndoona kunge ndo yega ingangotibetsere kuti tikontene gwirikwiti.
Hurumende nezuro yakazivisa kuti vanhu 648 vafa nechirwere ichi munyika yose. Zvinonzi nyika yose chirwere ichi chabatawo vanhu 5,843 kana kuti 5,843. Hurumende yakatotanga chirongwa chekubaya vana nhomba kusanganisira vaive vagara vakabayiwa kare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Bazi rezvemari rinonzi rakomekedza mapazi ehurumende ose pamwe nemakanzuru emunyika kuti vabhadharise mitero madhora emunyika chete, kunze kwekunge zvatarwa nehurumende kuti vabhadharise mitero iyi madhora ekuAmerica. Bepanhau reHerald rinoti hurumende yatora danho iri senzira yekusimbaradza kurudziro yayo yekuti mari yemunyika inyanye kushandiswa. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nemumwe mudzimai anova iye mufundisi ane mwana ari kutora zvinodhaka. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uye zvekuti zvii zvavari kusangana nazvo panguva iyo nyika iri kuwanikwa iyo ichinetsekana nevechidiki vari kutora zvinodhaka.
Inini ndiri pasta ndinogara kuruwa, ndinonzi mai Tawana Nyasha. Inini ndine mwana ari into drugs. Akatanga aine 17 years ari kuchikoro achiita form 3 yake hatina kunge tazvirealiza panguva iyoyo kuti ndo zviri kuitika saka mwana uyu tatambura nai takabva tamuendesa kuchikoro chokumusha kwaivana sisi vangu vari head asvika ikoko akabva atopinda into madrugs zviri serious achibva afamba netsoka about distance about 35 kilometers achiti ari kudzoka kuharare netsoka from nzvimbo yanga iri kuri stereki akazokwira hamheno mari dzazvii zvaakatora ikoko akatengesa achibva akwira ndobva asvikogara muruva imomo ndofuka akagara for about 1 week asingasviki kumba achingoonekwa kumaraini tichingonzwa kuti aripo tichitoshaya kuti chii chiri kuitika saka kunonoka kwatakaita kuziva kuti mwari apinda mumadrugs zvakati kostira stereki isi taitofunga kuti atiza because vari kumunetsa tikatomusapota tikamutsvagira nzvimbo palocal school
pachikoro ichi chamakamutsvagira zvakazofamba sei
anga asingaendi kumalessons achibva atanga kuti akuza handini vamuropedza kuchikoro zvisina nebasa rese vamwe vese vakavaendesa kumaboarding tikabva tikamutsvagira nzvimbo very good boarding school, a private one. Tikamubhadharira akaenda. First day raakasvika pachikoro ipapo akadzingwa nokuti akanga atobatwa aine doro nembanje. Tibva tafonerwa ndokubva taenda.
Zvii zvakaita kuti muzive kuti ari kutora zvinodhaka?
Isu taka tisingatozivi. Ndobva takatanga kutoziva kuti ndozviri kuitika pamwana. Asi ndobva tangoti ndofunga it's because takamunegleta. Iye pane vamwe vese probably hash kwaari. Ndobva tadzoka. Akangodzidza ipapo one term. Second term paakaenda vakatowanikwa iye ndianga akutodistributa mbanjedziya ndokubva azodzingwa ndobva adzoka ndobva tamuendesa paimwe boarding school iri mulocal imomo muHarare imomo saka paakaenda ipapo akangosvikodzidza ndofunga one term because aifanirwa kuzonyora saka one term iyoyo akadzidza akatozoexpelewa nokuti hanzi aitochamba juraho rechikoro achienda kwavaisangana ikoko achizodzoka saka takazomunza kumba adzingwa ndobva tatogara naye tikaedza kuti anyore that's when you realize kuti mwana anga ari mumadrugs
mungazivi here kuti ari kutora zvinodhaka zvipi
anotora mhanje anotora mutoriro nekunwa doro zvimwe handinyatsozviziva because haazotauri but handinyatsoziva ndiyo mutoriro unonzi guka uyu nembanje ndiyo handinyatsoziva but he takes anything even mwanzimoza mabat sols ayaya takanga tiinawo mumba takatozostopa kwatenga because waiti kana uinawo wotozoashaya owana ari muroom make kunzi ienda ita kutogeza nawo chichi isi wedini nokuti vanovashandisa futi kumadrugs ikoko saka takazorealiza later so we stopped kutenga zvinhu zvakadaro but time yatakazostopa it was too late akasvika paextend yekuti akanga asingagari pamba aibva oenda for about kana 1 month asina kana kugeza kana kuita sei maitongoona rimwe zuva asvika and asvika kudaro anenge aine tsvina aine nzara mubva mamupa chikafu obva adya
ko panyaya yezvinhu zvake zvaanazvo iye sasa munhu zvakamira sei tinoona vamwe vachiti vanenge vari padambudziko iri rekutora zvinodhaka vanotengesa zvinhu zvavo iye ari kuzvifambisa sei mwana wenyu
zvinhu mumba akapedza nekuba zvese chese chaaiva nacho mubhedha akatengesa tv akatengesa magumbezi ese akatengesa kusara asina chinhu hembe chaidzo izvozvi paari angori netrousers one nezvimashoti zviviri
imi samai vemunhu ari kutarisana nedambudziko rekutora zvinodhaka chii chamunofungidzira kuti chingabatsira mwana wenyu pari zvino munofunga kuti hurumende iri kuita zvakakwana here
inini samai munoziva ndaifunga kuti dai ndandawana kwekuti pane rehab yaanogona kunochengetwa for at least 3 months because iye zvino ati machuei aakuda kuregedza but haakwanise nekuti he has been hooked for a long time its almost about 5 years now
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichange tiri kutarisa zvimwe zvezvinhu zviri kusangana nevanhukadzi muupenyu ini ndini Marvelous Nhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheour lives upenyu hwedu nhasi tine hurukuro navatemba nzounenda vesangano revarume svinurai vhuka nemadhodha tichitaura nezvemutemo mutsva uchange wave kubata nyaya dzekuroorana ngatinzwei hurukuro yataita navo
makadi vakandemiri ndinofara chose uye ndinonzwa kuremekedzwa nekuve pachirongwa chenyu nyaya yemutemo munyowani wewanano uyu takango inzwawo ikamboda kutaurika nezvayo asi tinoona sekuti haina kutaurika zvakakwana chatongoshamisika nacho ndechekutoti wakatopfuura mastages aunofanira kupfuura nawo kuti uende pakuti tinoutambira sei isu tinongoti haiwa mutemo wakangoitwa pasina yatinoti enough consultation pasina futi kuteerera zvaitaurwa kana kuti pfungwa dzevazhinji nguva diki yazvakada kutaurwa vazhinji vakaratidza kusaufarira asi vanogadzira mutemo vanoita sekuti vanoda kuti ruzhinji rungoita yatinoti rubber stamp zvavanenge varonga zvose so tinongoti wave mutemo hongu tochitongomirira kuona paucha challenge wakukoti kana kuti paita zvanetsa tongomirira kuti uchazovandudzwa kana paonekwa zvakakodzera
chiri kunzwa vakawanda vari kuchema chema nezvimwe zvikamu zvirimo mutemo uyu zvikuru chikamu chekuti vanganzi masmall house vanenge vakuzoti kana papesanwa mukufambidzana vange vachiwanawo mugove wenhaka kana kungave kufa kwemurume avanga vachifambidzana naye imiwo sesangano revarume svinurai munoti
nyaya iyi haibati varume vakaroora chete vari kuita masmall house inobatawo even vakadzi vakaroorwa vari kuitawo maben 10 avo anotorowo masmall house kusaidi kwavo asi chandoda kuti pokanei nacho ndeyekuti ndinozozvibvunza manjinini kuti chinonzi kupedzera nguva chiipapa ivo vanhu ava vanhu vabvezera vari kuita zvavakawirirana vese vanotoziva uye nekutambira kuti mumwe wangu ane murume oro ane mudzimai wake ende zvatiri kuita tinoita muchihwande inyaya yekuti mumwe nemumwe pachifambi ichi anotarisira some benefits without strings attached zvavanotaura pachirungu ende zvinogona kungopera chero nguva sezvakaita hondo yemiseve saka hapana kupedzerana nguva apa because uchitopinda isarudzo yaunoita yekuziva kuti izvi chero mangwana chaiye munhu anodini anogona kufuma akaenda ende unotoziva iwe kuti mumwe wangu uyu haapedze usiku ari mumba mangu saka unofungidzira kuti zvinoperera kupi
kune zvamungatiwo here zvakanaka zvauyiswa nemutemo mutsva wewanano uyu
zvishoma zvatingati mapositives hawo pamutemo ndeyekuti tiri kuona masimba azopiwawo matraditional leaders edu pakuregista wanano idzi kunyanyanya yecustomary law marriage nechi vanhu ivavo vakanga vasina masimba asi tichiona munhu akangouya achinzi mufundisi chero akatraina nezuro anenge atoo nemasimba iwayo kukoti kuchipiwa masimba iwayo koti yatinoziva yekwamajistrate iya tinoona sekutotiwo ikoti yakangofanana neprimary court yasabhuku kana kuti yamambo yekuti iwanewo masimba akadaro iyoyo tinoti ipositive panyaya yemutemo iwoyu then koita pane yandingati iyoyi customary marriage kana kuti wanano yedu yatagara tichiti wanano yepachivanhu yai kungobvisirana mari totobatanidza mhuri dzimbiri idzi yave kuwaniswawo kodzero uye yave neyatinoti recognition iri nane kupfuura kare izvozvo tinongozvitenda hedu kwozoita nyaya yekuti tanga tine mitemo yekuti customary law yega civil marriages yega iko zvinoizvi wave mutemo umwe chete wekuti kana tichitarisa nezvazvo tinongotora mutemo umwe chete womaneja institution yese marriage nekuti inouya yakamira sei wave mutemo umwe chete izvozvo ndinoona sekuti zvakanakawo chose izvo
ko zvamungati munopokanawo nazvo
zvatinopokana nazvo zvinogona kunge zvakati wandei kana kuti shomekei asi pari zvino regai nditaure nenyaya yekuti kuparadza wanano yevamwe vanhu vaviri kana kuti yemumwe mudzimai nemurume wake kana kuti yemurume nemudzimai wake chinhu chatinoti kumbunyikidza kodzero dzeumwe munhu saka tinoona manje kuti mutemo wedu wadzoka woti munhu iyeye ari kumbunyikidza kodzero dzeumwe munhu abva anopiwawo kodzero handitika kuchishandiswa mutemo saka izvozvo tinoona zvisina kunaka izvozvo kutoona kuti kupiwa kwake kwaita kodzero kutopiwa simba rekuti haisiriyo wanane yega achaparadza anogona kutoramba achizviita. Ende pavaimboita vakawanda paya vakuzobuda pachena nekuti mutemo wave kuvatambira sekuti vanhu ivavo variko. Then chipati chakaiswa mumutemo ichochi chemassive partnership tinoona sekuti ndechevanhu vashoma shoma vaya vanozviti isusu ndisu chaivo chaivo kana kuti vanozviti tine mari kana kuti tinorarama kamwe kaupenyuke pamusoro kaikai katinoti elitist handitika kakadiwa kupinzwa mumutemo womukaumu kuzama kuda kubatsiridza nhunzva tunzva.
Manga makateerera kuna vatemba nzonhenda vesangano revarume svinurai vhukane madhodha muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo, vatsigiri vechikwata chenyika chemutambo webhora remaoko kana kuti netball chemaGames vanoti chikwata chavo hachina kunyanyosimba zvekuti chinoda gadziriro yakasimba kuti chinokwanisa kumira-mira kumakwikwi eWorld Cup uko chiri kuenda. Michael Kariati anotipa nyaya iyi pamwe nezvabudawo mitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi.
Vatsigiri vechikwata ichi vanoti kurakaswa kwakaitwa maGames 62-41 neMalawi kunoratidza kuti Zimbabwe haina kusimba zvekunokwikwidza zvine mutsindo kuWorld Cup uko iri kuenda. Mumwe vatsigiri ava vaSostein Muzamindo vanoti mitambo neMalawi neuyo Zimbabwe yakarohwa 60-47 neSouth Africa yakabuditsa pachena pamire maGames chaipo.
Matambira avakuita parada kutombogadziriswa bhozi paMalawi zvazvakaoma kuzoti paSouth Africa zvazvakaoma wese hameno kwavari kuenda kuparada kutombogadziriswa zvakasimba kuti tikwanise kukunda muWorld Cup.
Vakawanda vanoti maGames anofarira kupiwa nguva refu ari mukamba achitamba nezvikwata zvine mbiri pasi rese mukuedzana masimba. Mongorori wezvemitambo vaMathews Kufandirimbwa vanoti mukuedzana masimba uku Zimbabwe inofanira kusiya tsika yekutamba nezvikwata zvavanogara vachitamba nazvo nekuti hapana chinovabatsira mukuita izvi mugadziriro yavo.
maGames anofanirwa kupiwa nguva yakareba vari mukamba vachitamba nezvikwata zviri pamusoro-soro pasirezi kusimbisa chikwata ichi. Hazvibatsire kugadzirira vachitambana naBotswana nanana.
Makundano eWorld Cup ariko munanyamavhuvhu gore rinouya zvekuti pachiri nenguva yekusimbisa chikwata chemaGames ichi. Muzvare vimbai machingauta avo vanotsigira chikwata checorrectional services vanoti vasikana ava vanofarira kutambidzwa zvese zvavanoda kushandisa mugadziriro iyi.
Vanotungamirirwa zvenetibho vovapa zvese zvavanoda vasikana kuti vana vanotambawo netibho vakawanazvo zvavanoda chikafu nepekugara pakanaka.
Murayiridzi wechikwata ichi Ropafadzo Mutsauki akabuda pachena kuti vari kuda rutsigiro rwakasimba panguva ino yegadziriro yavo yeWorld Cup iyi. Zimbabwe yakabudirira kuenda kuWorld Cup mushure mekupedza iri pachinhano chechitatu yarova Zambia 59-42 mumutambo wayo wokugumisira makundano ekusarudza chikwata chichamirira Africa. Pavakapedzisira kuenda kuWorld Cup, Zimbabwe yakapedza iri pachinhano chechisere izvo captain wavo Felicitas Kangwa anoti vari kuda kudarika.
Sezvatakamboitwa kuLiverpool, we just expect to continue from where we left. Saka ngavatarisirawo maresult achayevenuka.
Zimbabwe iri kubatana neMalawi, South Africa neUganda kunomirira Africa kumakwikwi ezvikwata gumi nezvitanhatu epasi rese aya.
Totarisa mutambo wenhabvu. Mitambo yekaso laga Premier Soccer League yatambwa nhasi yapera seizvi. FC Platinum 2 Manika Diamonds 0, Capes United 1 Herentals 1, Chicken Inn 1 Ngezi Platinum 2, Cranbourne Bullets 3 Wawa 1. Mimwe mitambo iriko mangwana: Dynamos versus Harare City National Sports Stadium, Triangle versus Blair City Gibbo, Tenants vs. ZPC Kariba Vengere, Blue Chiefs vs. Black Rhinos Luveve.
Ndaka mirira Studio 7 Muharare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati, sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission ZEC inotisarudze by-election kubulilima yafamba zvakanaka zvisine chituo yagutsikana negadziriro yaitwa neZEC. Bazi rezvemari rinorambidza mapazi ehurumende pamwe nemakanzuro kubhadharisa mitero madhora ekuAmerica richiti kuita izvi kuri kunze kwemutemo. Kanzuro yechitungwiza yozivisa nezvedenda regwirikwiti mudhorobha iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezako sihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 3 kumpandula 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu webulilima ubevota kuma by-elections okudinga amakhansila amathathu oka ward 1, ward 14 kanye lo ward 16. Kodwa babikwa bebalutshwana abavotileyo. AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa bephansi kohlelo lweZimbabwe Special Permit bamukele ukwengezwa kwesikhathi sokuthi bafake isicelo zokungena kweminye imikhakha yamapermits. Kodwa bathi lokhu akusoze kubasize ngalutho. Ungene kusuku lwesibili namhla umcimbi wokukhumbula inkosi yamaNdebele umzilikazi kaMachobana oqhutshelwa khonapha eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu webulilima ubevotela amakansila kuma by-elections amathathu namuhla abalisa waka ward 1, ward 14 kanye lo ward 16. Kodwa inhlanganiso ekhankasela ukuqhutsha kokhetho olukhululekileyo eZimbabwe Election Support Network iZESNI yethule umbiko isithi balutshona kakhulu abavotileyo. IZESNI yazise njalo ukuthi lanxa ukhetho lolu lukhanya luhanjiswe ngendlela kulabanye abehluleke ukuvota ngoba amagama abo ebengekho kuluhlu lwe-voters roll. Iveze njalo ukuthi esikolo seMalalume Secondary kulabantu abangamashumi amathathu lanye 31 abancediswe ukuvota ngoba bengaboni kuhle. Amabandla aphatheke kulolu khetho abalisa ele-CCC, ele-ZAPU kanye lele-ZANU-PF. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission yona ithi luqhutshwe kuhle lolu khetho. Sibuze ohlaziya ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuthi ubona izala nkomoni.
Ama wadi asebulilima amathathu kamboni mahluko kuma by-election achiyeneyo. Uma ubuwalandela uzathola ukuthi i-vote buying iyenzakele khonokuyana okuhlala yenza ngebandla elibusayo ukuthi uma sokulokhetho kufakwe amabhasi kodwa isuka esenta isiya khonale uthola ukuthi bese kukhampena lebutho ukhaya nganisuku lezi zokugcina lalo bese lincedisa ekukhankaseni nokuhlukumeza nje abaphiki abanye abamabandla aphikisayo kuba yinto ehlala ikhona kuyenzakele nakho ebulilima so mbona ngazathi nje khonokho esikukhangeleyo ilizwe lonke lebulilima kuyenzakele lokungazange kube i-violence ibe kakhulu kodwa ukuhlukumeza kwamabandla aphikisayo khonokuyani ukuthi uthola ukuthi ulabantu bezapha kodwa bekhala ngokuhlukuluzwa ulabantu be-triplefer kodwa bekhala ngokuhlukuluzwa into efanayo nje iZimbabwe yonke kungaba le-by-election kumbeni i-election eyenziwa libandla elibusayo.
Inhlanganiso ye-ZESNI, iZimbabwe Election Support Network, ithi balutshwana kakhulu abantu abavotileyo. Kungaba kusitshengisani lokho?
Abantu uzathola ukuthi kanengi-nengi i-by-election akusiyo nto abayithatha seriously kakhulu. Abantu bajale ukukhangelela i-general election. Ngoba abantu either babe sithi sifuna ukutshintsha uhulumende kumbeni sifuna ukudefenda ibandla lona leli likhona. Kathesi baye besithi akudala imahluko izikhathi eziningi abantu.
I-ZESNI ithi njalo esikolo seMalalume Secondary kulabantu abangamachumi amathathu lanye 31 abancediswe ukuvota ikakhulu ngesizathu sokuthi kababoni kuhle emehlweni. Ungathini ngalokho?
Akulanto entsha indlela eziyabe zithe ngesikhathi kukhankaswa abantu batshele ukuthi kufuze ukuthi bethi kabancediswe ukuvota sokuzajwa kahle. Intimidation isikhona indawo eziningi so abantu kuyathiwa kufuze ukuthi lithi liyancediswa ukuvota abantu ngenxa yokwesaba babe bebona ngani yindlela yokuthi mbonakale ukuthi ngiloyali ebandleni.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusazwe. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ziphansi kohlelo lwama-special permits zithi ziyalamukela inyathelo likahulumende walelo lizwe elokwengeza isikhathi sokuthi zifake izicelo zokungena kweminye imikhakha yama-permits. Kodwa zithi akulanto ejabulisayo ngoba lokho obekusenza zehluleke ukuthola lawo ma-permits kulokhe kungakasuswa. Kubika uThuso Khumalo.
Umphathindaba wendaba zasekhaya umnumzana Aaron Mtswaledi uthi amaphemithi ezizalwane zeZimbabwe abekhangelelwe ukuphelelwa isikhathi ngompalakazi asezasebenza kuze kuyefika unhlangula womnyaka ozayo.
They came to the conclusion that I should extend the validity period.
Uthi iqula abelikhethile ezakhangela izicelo zamanye amaphemithi ezifakwe ngabeZimbabwe laba yilo elicele ukuthi kwengezwe isikhathi ukuze lanelise ukuqeda umsebenzi eliphiweyo. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Victress Matutu uthi lanxa belamukela lenyathelo balovalo lokuthi unhlangula uzafika belokhu besehluleka ukufaka izicelo zamanye amaphemithi.
Siyazamukela kahle impela indaba lezi. Esithemba ukuthi abantu bonke balama ZEP bazasebenzisa lesi sikhathi esikhona ukuthi bazame ukuthi baphinde ba-applyele noma ngama waiver kumbe ngama permit.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Thabalala uthi izizalwane seZimbabwe kufanele sebenzise isikhathi lesi ukuqoqa imichaqana yazo.
Ama project akubambisana umuntu ebona ukuthi ngale 6 months oyiphiweyo zonke izinto zakhe ezikhona la eGoli uyakwazi ukuthi uyazibisela ekhaya uyasiqala konke ekhaya.
Igqwetha lezamalungelo umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi ukwengezwa kwesikhathi lesi awusoke usize kakhulu nxa kungasuswanga imigoqo enqabela abeZimbabwe laba ukuthi bafake izicelo zokungena kwamanye amaphemithi njengokuxwayisa kukahulumende weSouth Africa.
Akusho ukuthi lokho kuzokwenza ukuthi abantu ngobuningi babo banelise ukuyo-applya ngoba inkinga bebebhekane nazo kumbe lokhu kwehluleka inqinamba abenazi ukuthi bahambe bayo apply sasekhona kaba qualify nanamhlanje.
Abanye ke bathi uhulumende kuzafuza lungise isimo sokwethuselwa kwabo yilabo abangasabafoniyo kwele South Africa njengoba bezaqhubeka bebahlukumeza kungelani lokuthi banemvumo yokuba kwele South Africa. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingothuso Khumalo.
Ungene kusuku lwesibili namuhla umcimbi wokukhumbula inkosi yamaNdebele umzilikazi kaMashobana oqhutshelwa eUpper Marlboro eMaryland khonapha eMelika. Lomcimbi uqale izolo abavela endaweni esitshiyeneyo zeMelika behlangana besamukelana. Namuhla sikhuluma nje uyaphambili njalo izikhulumi ezitshiyeneyo zethula amazwi okukhumbula umzilikazi yena owasungula isizwe sikamthwakazi. Lo mcimbi ugqitshwa kusasa ngomdlalo wenguqu leminye imicimbi-cimbi.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe, lamlela.
Kweze maphandleni izakhamizi endaweni ezitshiyeneyo zeMathebeleland South zithi ukubhidlika komnotho sokubangele ukuthi abafundi abaningi abangamantombazana batshiye isikolo ngezizathu ezigoqela ukuzithwala. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ukuthabalala komnotho sekuphoqa amantombazana ukuthi aziphandele ukuze athole imali yokuthenga indingeko ezifana lempahla ayisebenzisa lapho sesikhathini ngoba iningi labazali lingasebenzi. Isakhamuzi sensiza unkosikazi Matilda Dube uthi lokhu sekufake ukusasa labantwana engozini enkulu.
Bula ama-dropouts amaningi ezikolo kungenxa yani abantwana babe sebezithwele ezithwala esenze njalo. Isisu sakhona asikamnikazi esinye. Umuntu akhomba amadoda abe ngu-5. Ngabe umnotho wethu ukhona endleleni eqondileyo? Ngabe abantwana bayasebenza kumbe bahambe ezikolo bayephutsha? Kodwa kathi sibakhangelele ukuthi ezilongo ngile jaha lami, ngilamajaha amangu-5. Elinye izangithengela i-face powder, elinye ama-hello, elinye izangithengela lokhu. End of the day, selesisu kasazi ukuthi ngesikabani.
Umqondisi wenhlanganiso eliseyo Memorial Trust yona enangekela abantwana abaswelayo unkosazana Gugulethu Mkandla uthi abanye abasakhulayo sebethengisa locansi ukuze bathole ukuziphilisa.
Abantwana abanjalo bagcina sebemithi kumbe bakhona abanye ikakhulu labo ababehlala bebodwa bengabantwana ukuthi bayagcina bemithi ngemva kokudayisa imizimba yabo bezama ukuthi bazuze uncane kokuphila.
Amazwi kamamkandla agcizelelwe unkosikazi Sethekele Chabangu, umqondisi wenhlanganiso elwela ukulondolozwa kwamalungelo abesifazana lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe.
Abanye babo ngabasuka besiyathengisa impahla ezihlukeneyo, besiyathengisela botsheketsha. Ma bebuya lapho butsheketsheni babuya sebengabantu abazithweleyo. Abanye babo bahleli nezisu abangazifuniyo ngoba nabo babalabo abantwana abazifuni lezisu.
Ukhansila kawa-13 eGwanda, Mnumzana Miklas Ndlovu, yena uthi kuyadinga ukuthi urhulumente ancedise izimuli eziswelayo ngokudla ukuze abantwana bengaziphandeli begcine sebesekele isikolo.
Ngafuthi kuyavuma uhulumende yavuselele lolwana uhlelo lwakhe lwe-GMB ukuthi lethe ukudla ngapha ebantwini ngoba heyi lokho kukhona ezitolo akuyadura okunye okumangalisayo. Abantu bathole nzima ngoba nxa ungathi uyakhangela i-20 kg iwo 180 khona le manje abantu ngeke bayikwani.
I-Studio 7 ehlulekile ukuthola amanani kahulumende aveza ukuthi bangaki abantwana asebephume esikolo bengakaqedi lonyaka. Kodwa nake ngesikhulumeli sogatsha lwezemfundo Mnumzana Taonga Nandoro ubike ukuthi abafundi abafika 10,000 bathiya isikolo ngomnyaka ka-2020 njalo kuphose ingxenye yabo bebezithwele. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela, lamlela, lamlela.
Siyabonga jahale zansi Albert Ncube. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa loNkosikazi Ellen Shiriyetenga, isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change, esibona ngenhlelo zokuqhutshwa kokhetho kulelo bandla. Sihlaziya izehlakalo zodlakela eziselizweni, ikakhulu ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. Zithinta njani abesifazane?
Udlakela lolukhona elizweni alukhethelekile ukuthi ngumuntu ongumama kumbe ngumuntu ongubaba. Kodwa nxa sikhangela esikhathini eziningi obaba bayenelisa ukuzivikela nxa siqathanisa labomama. Sibona nje ukuthi udlakela lolu asikudlakela ukuthi uthiwa yikutshaywa kuphela kumbe ukulimala. Yebo siyakubona ukutshaywa ukuthi kukhona njalo ukutshaywa lokhu kwenza kuyahlukumeza abantu. Abantu psychological ngoba kukwenza abantu becine besesaba ende njalo labo mama labo base bebona ukuthi nxa kutshaywa abantu abangabo baba bona njengoba umama kuba nzima ukuthi bazivikele yikho suzabona umama abaningi sebesicina sebesesabela khatshana sebengasafuni ukungena endabeni ezokhetho njalo sesizakhangela okuyokuhlukunyezwa ukuthi lokho esingathi intimidation abantu bayethuselwa siyazi nxa sikhangele makhaya lapho kule intimidation eningi omama bayatshelwa ukuthi nxa lingekela ukuvotela kumbe ukusekela ibandla lezanu lizancitshwa inhlanyelo kumbe lincitshe ukudla siyazi ukuthi ezigabeni eziningi kule ndlala abantu abaningi baphiwa ukudla nguhulumende bephiwa ngabosabhuku bephiwa izinduna bephiwa ezigabeni lapho abahlala khona kumbe amavidiko yikho sizabona ukuthi umama uyabe sesaba ukuthi nxa engasekela ibandla eliphikisayo uzancitshwa ukudla njalo lokuthi ukuzamhlukumeza ukuthi nxa engancitshwa ukudla abantwana bakhe bazaphila njalo. So ngeyinye ngolunye udaba oluhlukumeza omama sesizakhangela ukuthi kulento le ukuhlukunyezwa lokho ke kwayenzakala kubo Honorable Joanna Mamombe labo Cecilia Chimbiri labanye khathesi kulodaba luka Mo Blessing Ali owabulawa ikabuhlungu bemquma ngezinye izinto ezivisela omama ngemuva eziyenza besabi lokuthi bengasoze besebenze kakhulu entweni ezombangazo. Thina njengebandla siyakubona khona lokhu sihlezi sikhuluma khathesi sibhalele i-NPRC, sibhalele le-Human Rights Commission, le-Gender Commission ekhangelane labomama ukuthi lina yini elilamandla woku-investigator izinto zona lezi ezikhangelane lokuhlukunyezwa kwabomama kumbe labantu jikelele ngesikhathi sombusazwe. So sicela likhanye lisudaba lona lolu labantu abaphambanisayo bebabophe bebahambise entolongweni njalo lamapholisa sihamba siyaripota emapholiseni but kukalutshwana kokuthi sithole impendulo esizifunayo njalo lathi njengebandla sizabona ukuthi senza ngoba ngenye indaba yona le eqakathekileyo kudaba lethola ama-electoral reforms ukuthi sikhulume ukuthi kube le-code of conduct ukuthi amabandla azabonakala ekhuthaza udlakela kumele ajeziswe kumbe akhitshwe kuma ekhethweni kumbe amiswe ukukontesta ekhethweni ngoba abe yenze izinto zodlakela ezeviolence.
Leyo bekuyingxoxo loNkosikazi Ellen Shiriyetenga, isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change, esibona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho kulelo bandla. Ibandla le-ZANU PF lihlezi lilandula ukuthi libangela udlakela njalo lithi ababangela lokho kufanele bebotshwe ngamapholisa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami uSthandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington.
Siyabonga sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba.
lingani chona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lo nkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane sihlaziya umbiko othi wona inani labantwana abancane abadlwengulwayo liyaqansa.
Msakazi, ngingasho ngithi siphile esikhathini esinzima kakhulu. Esikhathini esokuthi singomama abantwana bethiba ngamantombazana asisahlali labo. Uthola ukuthi umuntu usemsebenzini abantwana basekhaya. Lokho kunikeza kakhulu abantu besilisa ithuba lokuthi banukubeza abantwana bangamantombazana. Angeke ngithi abesilisa abasatholi intanga yabo ukuthi bakwazi ukuthi bathole ucansi kibo kwintanga zabo. Kodwa ngingatsho ngithi kuyikuthi nje abantu bathatha i-advantage yokuthi nampa abantwana okulula kibo ukuthi umuntu wesilisa afike azenzele lokho afuna ukukwenza kulokuthi ayeqala phansi akhombise untanga wakhe ozamtshela lokhu lalokhuyana amfune lokhu lalokhuyana. Ngakho kugcina kusenza abantu besilisa abaningi sibabona sebedlwengula amankazana kungoba befuna ukuthi baqedele inkanuko zomzimba emankazaneni lawo abasuka bawadlwengula bengalande ngababa ngoba kwesinye isikhathi thola ukuthi umuntu akalayo le mali yokuthi abe lomuntu wakhe ozathi hayi lo ngumuntu wami mangilokukhangilenkaniko zomzimba zoqonda khona umuntu lo uzafuna izinto ezifana labo sepa labo bani bani ukuthi amondle njengomuntu wakhe. So abantu besilisa abaningi bakhanya sebengani sebephephela kakhulu ebantwaneni njalo bathatha advantage nale ukuthi abantwana isikhathi esiningi abantu ababhekileyo omama kabe kuduzani nabantwana kumbe umuntu thola ukuthi umalume uyohlala nabantwana thola ukuthi umalume uyosedlengula abantwana into ezifana nalezo. Okunye futhi yebo imithi abantu sebasebenzisa kakhulu bathathi ukusebenzisa imithi bakuthatha bakuhlanganisa kakhulu lokuthi kuthiwa umuntu engalala lomntwana omncane lokhu nalokhu kuzayenza kube nje. Angazi ukuthi inkolelo evelaphi leyo ehlukumeza kangaka. Uze umuntu ethi hayi ma ulomkhuhlane lo mkhuhlane wakulezi nsuku ungalala lomntwana omncane umkhuhlane lo uyaphela. Zikho sesizithola sesimene sibuhlungu kangaka sokuthi abantwana bangamantombazana sebephokuni ukubezwa njengokocansi.
Okunye kuthiwa baningi kakhulu abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu, i-5 years, labo abadlengulweyo. Kungakutshengisani lokho?
Thina kudala sikhule sisazi ukuthi kungathiwa umuntu wesilisa unukubeze umuntu wesifazane bebezwe ngokuthi hayi yena umuntu wesifazane lowo kade egqoke njani azanukubezwe mhlawumbe ubegqoke isigcebhezana azanukubezwe ngowesilisa. Kodwa manje nxa sesikubona manje sokunukubezwa lezingane ezisengaphansi kweminyaka emihlanu kuyasitshengisa sobala ukuthi asikho isigcebhezana esingagqokwa ngumntwana oleminyaka engaphansi kwemihlanu. Yisigcebhezana bani leso? So yona yini ekumuntu wesilisa kwenza umuntu wesilisa azahalele ukuthi alaye lomntwana omncane kangaka uma kungasomuthi? Ngoba ayikho into esingathi yenziwe ngumntwana ongaphansi oleminyaka engaphansi kwemihlanu eyenza ukuthi umuntu wesilisa waze wasukumyelwa yimizwa wabamba umntwana. Usuke eyenzeni umntwana oleminyaka emncane kangaka? Akula nto enye eyenza lokho kulezo nkolelo kumbe yimithi nje abantu abayenzayo. Mizwa bani evuswa ngumntwana oleminyaka emihlanu emuntwini wesilisa?
Umbiko lo uthi njalo bakhona abantwana abangabafana labo abadlwengulwayo ngosisi. Kungakutshengisani lokho njalo?
Umhlaba esiphila kuwo usumi manzonzo. Angazi kwabakholelwa ezinkolelweni zesiKristu lezi bazathi umhlaba ususiye emaphethelweni njengalokho kukhulunywe eBhayibhelini. Mase sifika ezimeni zokuthi sizwe ukuthi labo mama sebefika esimeni sokunukubeza abantwana bangabafana. Kubonisa khona lokho ukuthi impela umhlaba ume ngesinye ngelinye indlela. Usume ngendlela engaqedakaliyo. Kunzima lokuthi ungumuntu ukukholela ukuthi kulomuntu wesifazane ongabamba ingane encane ayinukubeze. Abantu bangomama bayenza into enjalo asazi noma ngusathane noma yiwo leyo mithi labo mama bayisebenzisa imithi leyo ukuthi bayakholela ukuthi ningasebenzisa ukuthi ulale lomntwana omncane ongumfana kule nto ezokwenzeka. Hayi, into embi kakhulu umsakazi, into embi kakhulu esingazi lokuthi sibambe njani singabantu emhlabeni ukuthi impilo bani esesiyiphila. Nxa sesilabantwana bangabafana abancane abasuka banukumezwe ngomama, omama esikhangelele ukuthi ngani yibo abavikela abantwana. Abantwana bazophephelaphi? Amantombazana aye kubo baba ahlwengula, baba abantwana bangabafana baye kubo mama bafike badlwengule. Yimkhubo kumele ukuthi laba bantu ababanjwa besenza leyo nto okumele ukuthi bajeziswe kabuhlungu kwenzela ukuthi kwenziwe isibonelo ngabo emphakathini ukuthi le nto eyenziwayo abayenzayo iwrong, akumelanga iphinde yenzeke. Akumelanga umntwana ongumfana asabe ukukhuluma lo babakazi kumbe lo malumekazi kumbe lo dadewabo ngoba udadewabo uzasuka amnukubeze. Lichilo nje lihlazo nje esizweni sakhile lesi emsakazini, into esabekayo nje.
Lo ke ngonkosazana Victress Matutu olwela ilungelo labesifazane ebesiqoqala ebuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilala.
Siyabonga Chris. Balandeli benguqo, nansi impumela yemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Cranbourne Bullets 3, Wawa 1, Ngezi Platinum 2, Chikenin 1, Herentals FC 1, Capes United, Kepe Kepe 0, Platinum 1, Manica Diamonds 0. Siziqibe ngodaba lokuzilibazisa, sihamba lomculi we hip hop odabuka eGwanda uMega Mike. Ngokomculo lisizwa izibiza ngoMega Mike kumbe uBig Mike, kodwa igama layo lokuzalwa nguElias Mike Nare.
Ngokonapha nje eGwanda esijawundeni suka khonapha elizweni lethu eZimbabwe eGwanda, yilo nje impetha amajawunda ngomculo. Ukuba ku-industry music nje ngaqala ngo-2019 kuzokube lakhathesi nje lokhu ngiphusha nje music yami. Iy'ngoma zami esengilazo kathesi sengile ngoma amasingosingi kuphela sezingu-10 yizo nje sengilazo, but kuleyinye ebuyayo nje masinyani sunusu yena le yabichisa mntana wami.
Ingoma aziphetheyo umhlabeleli namuhla zibalisa ethi abangithandayo, majawunda kanye lethi kakhulu.
When you're listening, I keep it clean like I'm flossing. Good game, I just force in. Never fun, I'm a force in. As you could see, you always like we're bossing. Just a shell, I'm a choice in. It's gonna go better when we're tossing. All out when we go in. J-Hawk and I'll pose in. I still got so so young, so I could. Now you're kidding, go on the town, bang, bang, look, set your face. And as the corner is really the tooling, I tell chili. Put the game in vibrating, it's chili, shake a ganani. This is a class for beginners. If you clever, tell them I'm not in pinjami. You see, I need
to know.
Nje ongabe ufuna ukuxhumana lo Mega Mike, uyamthola ku nombolo zocingo ezithi 0719355312. Yizo inombolo zami ofuna ukungithinta ikakhulu nje ku WhatsApp uyatholakala. Kulapho engihambisa lula imusic yami. Okwakhathesi nje ngisadinga marketing nje ukuthi ngiyaziwe, so angilabuvila nje okokuthi umuntu ofuna ngimsendela angiyamsendela, angilabuvila ku WhatsApp ikakhulu.
Abalandeli ubatshela waphamazwe.
Kubalaleli ngithi hayi, kusazoba mnandi nje lilo Mega Mike, sazoliphekela nje ukudla okumnandi. Elingabe liphakulela lena lisitsho nje ukuthi kunjani. Into engidingayo kini nje isapoti yenu, liqhubeke nje lingisapota nje. Ngiyabonga kakhulu balaleli bami, ngiyabonga.
Uphuma ke enkundleni uMega Mike ngale.
Kukhona umhlupe enhlizweni yami nje,
megamayika ehlabela ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu siziphethe ngebezihamba phambili uZulu webulilima ubevota kuma by elections okudinga amakhansila amathathu oka ward 1 Ward 14 kanye lo ward 16 kodwa babikwa bebalutshwana abavotileyo abeZimbabwe abahlala kule South Africa bephansi kwama special permits bamukela ukwengezwa kwesikhathi sokuthi bafake izicelo zokungena kweminye imikhakha yama permits kepha bathi lokhu akusoze kubasize Ungene kusuku lwesibili namhla umcimbi okukhumbula inkosi yamaNdebele umzilikazi kaMashobana oqhutshelwa khona pha eMelika kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungami lenkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.